Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti riri kushushikana zvikuru nekupararira kwarinoti kuri kuita chirwere chedziwamupengo cheCOVID-19 muzvikoro. Zvinonzi nesangano iri zvaita kuti vana vechikoro vanodarika zana vabatwe nechirwere ichi mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Mutungamiri wePTUZ vataka vafira Zhou vati mushure mekuongororwa kwevana veordinary neadvanced level zvakaonekwa pachikoro chimwe chete chavasina kutaura kuti ndechipi kuti pachikoro apa pakabatwa vana makumi manomwe nevashanu vaine chirwere cheCOVID-19. VaZhou vati vana vazhinji muzvikoro zvakawanda munyika yose havana kuongororwa kuti vane chirwere cheCOVID-19 here kana kuti kwete. Pavakadzokera muzvikoro pakavhurwa zvikoro izvi sezvo zvikoro zvizhinji zvaive zvisina zvinodiwa pakuita ongororo yekuti vana vane chirwere ichi here kana kuti kwete kana kuti matest kits. Vatiwo pari zvino matest kits aya asisimo muzvikoro zvakawanda uye mune zvimwe zvikoro zvanga zviine zvikwanisiro izvi vana vakawanda vakabatwa vaine chirwere cheCOVID-19. Vatiwo vana vakawanda vari kugara vakamanikidzana mavanodzidzira pamwe nekudzimba dzavanorara pazvikoro zvavati zviri kuwedzera mikana yekuti vana ava vatapurira nechirwere ichi.
Tikatarisa kunona Nyamhuka Primary kumanikaland kunana Christi Mambo kumanikaland yakatandavara ikoko. Tongwe High School kuBedbridge uku yakatandavara. Asi nezuro kwakanyanyisa kutambarara mumberengwa kumasasa High School kuChigato High School zvinova zvikoro kwandakatodzidzawo. Zvekare kunana Nashangwe High School uko kuMashurland East kunana Blue High School vakawanda vana vechikoro navarairidzi vabatwa neCovid. Chinonyanya kushungurudza ndechekuti muzvikoro umu kungotoona anenge atonyanyisa kurwara, hamuna matesting kits. Saka isu sesangano ravarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe tinokumbirisa kuti dai hurumende yaendesa zvikwanisiro izvi kuti paseparete vanenge vakabatwa nedenda iri nevasina, nokuti kana pasina kuseparata pacharamba zvichingospread. Muzvikoro imomo mandataura zvikoro zvese izvi makatoshayikwa matesting kits okutesta vana vese. Pamwe paingowanikwa pane 36 chete, pamwe kutowanikwa pane 26, zvichireva kuti vana vakawanda vari kungotapurirana denda iri.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo dambudziko iri rapararirawo kuzvikoro zvakawanda zvekumaruwa vachiti nekuda kwekuti vamwe vana vanoenda kuzvikoro vachibva kumisha yavo zuva nezuva, vana ava vave kutopinza vabereki vavo panjodzi yekubatira chirwere ichi. VaMasaraure vati vana vepachikoro cheChemhanza chiri kuhwedza vatadza kudzidza nhasi sezvo vaswera vachiongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete mushure mekunge vamwe vana vepachikoro apa vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro.
Zvikoro zvedu hamuna zvikwanisiro zvekuti zvikwanise kuadhiya to mastandard operating procedures. Zvimwe zvikoro hazvina mvura, hazvina masanitizer, vana vanoya vasina mamaski, hakusi kukwanisa kuitika social distancing. Dambudziko rekorona rikange rapinda ichapararira zvakanyanyisa muzvikoro zvedu. Hatina gadziriro dzakakwana. Hurumende yakakundikana kuisa musupport inoita kuti zvikoro zvaadhiye to mastandard operating procedures. Mamwe muzvikoro hazvitorina kana mathermometer chaizvo, asi uko kwaanenge ariko mwana akaonekwa asine masymptoms hapana matest kits yekuti akwanise kutestwa. Saka hatikwanise kuzoisolata vana vane zvirwere, hatikwanise kutresta maconduct avo dzekuti hapana chirimo muzvikoro.
VaMasaraure vati mumaonero avo hapana nguva yakareba zvikoro zvisati zvavharwa zvakare nekuda kwechirwere ichi.
Denda reCOVID-19 riri kutopararira izvezvi kutaura kwatiri kuiteta. Hatina nguva yakatirebei tisati tatanga kuda kunzwa mashoko ekuti ngativharei zvikoro, nekuti denda richadzoka kudzimba richiparadza mhuri dzinenge dzasara kumba. Vararidziwo chiparadza mhuri dzavo nezvimwe zvakadaro. Chatangosara tinacho chingatotibatsire kusimbisa nyaya yevaccination program, ndiyo yega ingakwanise kutiraramisa sevanhu.
VaZhou vati hapasisina kudzidza kuri kuitwa muzvikoro zvakawanda zvine vana vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 ichi sezvo varairidzi vachiti havana kukwanisa kubayiwa nhomba dzeCOVID-19, saka nokudaro vave kutyawo kubatira chirwere ichi. VaZhou vati zvikoro zvizhinji zvatove maquarantine center evana vechikoro vakabatwa vaine chirwere ichi.
Vana vakangowandisa mumakirasi nekumahostel kwavanogara, ende uye nekuti hatina kuseparata vangade nevangava nacho mamastudents mumaboarding school ari makona na South Africa nana Botswana, zvinoreva kuti kana pane umwe ainge wane mukondombera uyu ndiye akapa kuti atapurire vamwe. Saka zvino muzvikoro imomo makawanda umo hamuchatodzidzi, nokuti pachikoro panoponetsa kuti mukireta quarantine vana vaya havakwanisi kuti vadzidzise nevarayiridzi nokuti vanenge vachityawo kutapurirwa. Asi zvingade izvi zvese takazvigadzisa tisatavhura zvikoro, asi dambudziko ndivana zvanondoga vanhu vanoda kukanya vega. But vakuru vakataura kuti kukanya urangana matendera kurira hwamaviri, asi dambudziko ratinaro ndere Ministry of Education nemaofficials anoda kuudza president nema achifunga kuti nema dzino ukomba, asi nema hadzina ukomba.
Mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vati mashoko ari kutaurwa nemasangano anomirira vadzidzisi aya haana musoro, vachiti mashoko emasangano aya ndeyekuedza kudzosera kumashure basa riri kuitwa nebazi ravo rekusimudzira dzidzo munyika panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19.
Hakuna kana mwana kana mudzidzisi kana anosenza muzvikoro ashaika chinguri tavhura zvikoro, uye tine vadzidzisi over 90% vari kuuya vachimhanara vachiuya kubasa. Saka zviri kuvanetsa, zvinovashungurudza chaizvo kubudirira kwatinenge tichiita kuti isusu sebazi redzidzo tiri kupa dzidzo emhando yepamusorosoro nyangwe zvazvo kuine denda recovid-19 riri kudai kumbotidzorera kumashure, asi isu tiri kuramba tichienderera mberi.
Hurumende yakakonzeresa kuvhurwa kwezvikoro masvondo maviri adarika, bazi redzidzo richiti rakanga raita gadziriro yakakwana kuitira kuti vadzidzisi nevana vechikoro vasabatwe nechirwere checovid-19. Asi mashoko ari kubuda kumasangano evarayiridzi aya nevamwe vakuru vezvikoro ndeyekuti havana zvakakwana zvekushandisa mukudzivirira denda iri muzvikoro kuvana vechikoro, varayiridzi pamwe nevamwe vanoshanda muzvikoro. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti vari kushanda pamwe chete nebazi redzidzo kutumira vashandi vezveutano muzvikoro zvinenge zvafungidzirwa kuti zvapaduka chirwere checovid-19 senzira yekuderedza mukana wekuti chirwere ichi chipararire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.